Vachitaura pamusangano wekuvhura ZIPF, Munyora nemukurumbira uye vanga vari munyaritani vasitene nyamufukudza vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoenderana nenguva yatiri kurarama. Vanyamufukudza ava vanozivikanwa nebhuku ravo rine mukurumbira rinonzi Nani Believers Journey vati mabhuku evana anofanirwa kuratidza zvinhu zvinosangana nemwana mukurarama kwake.
Zvinokwanisira kunyora mabhuku anogona kubata pfungwa dzevanhu, akavierenga akavierenga zvinhu zvaanokwanisa kunzi kwava kuti ndezvezera rake ende zvakanyorerwa zera rake. Kushanda kwazvinongoita ndekwekuti anenge akutsvaka hapana here chinhu chakadai kochanongagona kuenda, ende ndo mhodzi yacho iyoyo. Kana kuzonyora kunozoitwa kune kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki anointeresta vechidiki varambe vachiverenga vanokura vane tsika yacho.
Mashoko aya atenderwa nemumwe munyori vamemori Cherere vakanyora mabhuku anosanganisira Samuel and His Family, Tudiki Diki uye Toriro and His Gods.
Isisu tichikura muchaiwo pamabhuku ataiverenga kushona tiri vana vaduku, vaitaura zvambuya, amai, sekuru, baba vanofamba, kati inofamba, huku, kati, vachitaura nezvenzizi, vachitaura nezvekurima. Nyaya dzaivo mumabhuku imomo dzaitova chokuita nekufudza mombe kwataitoita. Waibva waona kunharaunda yakuri kusanganawo nayo zvakare mabhuku, saka waisanzwa kurasika, waizwa kubatanidzwa nenharaunda yako remabhuku aona.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chinodzidzisa zveurayiridzi cheNyadzira Teachers College muzvari Roslyn Kubekera vanoti vakaita tsvakiriso yakaratidza kuti vanhu vanonzwisisa zviri mubhuku kana vakabatanidza zvinyorwa nemamiriro avo.
Mutsvakurudzo yandakaita ndakaona chinzi vanyori vane chikweretiwo kuvaverengi, nekuti vaverengi vari kuti imi vanyori titei zvinhu zvinoshanda munguva yatiri ino, kwete kuti ipa zvinhu zvisingashande, kuti ipa kuti tinodabira sei Mediterranean Sea isu tisina munhu tiudzei kuti kana tichida kubira kana Nyang'ombe River tinofamba sei, tinodii.
Muzvari Kubekera vanoti tsvakiridzo yavo yakaburitsawo kuti pane zvinhu zvakawanda zvisiri kunyorwa nezvazvo zvakaita sezvekushanya,
nekuti tsvakurudzo yandakaita yange iri pakati pevanyori nevaverengi. Vaverengi vakazobuditsawo zvakare kuti vanyori pane nzvimbo dzimwe dzavasiri kuda kunyora nezvazvo. Zvimwe zvacho zvazobuda mukukurukura kuti pane kwetourism kufamba vanhu vachiona nyika yedu yeZimbabwe. Kuna mabhuku mazhinji akanyorwa nevanyori vedu anotaura izvozvo.
Mumwe munyori mukuru muZambia uye vari mudzidzisi mukuru pachikoro cheUniversity of Zambia, Dr. Chela Chilala, vanoti hakuna simba kunyange rehurumende rinomisa kupara rapepfungwa dziri mubhuku kunyange rikabhanwa. ZIPF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti Footprints of the Book, Milestone and Opportunities. Vachirere vanoti vakaona dingindira iri rakakodzera sezvo vari kuda kuona mafambiro akaita vanyori vekare uye kuti vadzidze zvakanaka zvavakaita.
Tingadzidzechii nokungonyanyosimuka kwatakaita zvikuru senyika pamabhuku? Togowana zvenzira kuti sei zvisiri kuitika zvemazuva. Chatakagona chii patakaresha ndepazvekare? Tingaite sei kuti tizvidzokoroze zvokusimudza upenyu hwamabhuku munyika medu?
Musangano wanhasi wapindwa nevanyori, vananyanduri, vanodhinda nevanotengesa mabhuku kuti mabhuku nemitambo zvine simba rekushandura mamiriro evanhu. Gungano reZIPF riri kupetwa nemusi weMugovera. Zvisakadaro, mune imwewo nyaya, vanoita zvemafirimu vaine mukurumbira munyika vaDavid Guja nevamwe vavo vatatu vanoti vaPeter Churu, vachiendai Maduwa navakuda Brighton Gwititi, vakasungwa nezuro mangwanani vachipomerwa mhosva yekuita mutambo vasina kupiwa mvumo nebhodhi recensorship, vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Firimu iri rinonzi Lord of Kush uye rinonzi rakaratidzwa kutheatre in the Park nemusi wechishanu. Lord of Kush rinotaura nezvehondo dziri kuitika kuPakistan. Hatina kukwanisa kunzwa kucensorship board kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudavira nharembozha dzavo. vaguzha nevamwe vavo vanzi nemutongo wedare ramedha kuti muHarare muzvari Barbara Macheko vabhadhare madhora mazana maviri mabhondi pamunhu uye vanzi vadzoke kumatare dzemhosva musi wa29 Nyamavhuvhu. Ndakamira studio 7 muHarare, ndine Asa Achigoriwa.